se change mo life ne kula kungo tarisa ningi na ningi ndakapota mikana oskedi ne kula kungo kanda ziso rangu pana ningi but nothing done confidence and jarara my life mu past tense so se kwanda pamba bondi pamba compliments gafa gafa one more one no believe and the uya buda pamira tira donde ratiza de musiye de ngenge tinamira ndiro gafa Ukangofunga aunacha unogona ndiyo nano yekutanga murwendo rwekuzviparadza ndikangoona zvare mandinomira pamira ndopa ndati icha kuna kana anochiparadza ndiwo ushingi hunodiwa mukurarama haikona kumirira kusimbiswa nehama ipa wasiva kuti hope hadzina ndimati kanotsvaka towana wane muno wandino believe ande uya buda pamira tira nondiratidza ndimusiye ndinenge tinamira ndiro gafa haiwari nenyasha ndiro gafa ndinoirombera senge mukuwasha ndakatarwa ndiri originari apana pandichazofanda vachifotokopi ndinopenya panika juwelari une mapenyero ako andingambomakope semunhu ziva pane simba rako kanda ziso rako pabuda musuva wako ukada kutarisa mukure timwe mumwe ndobva kuzovenga diyako wane muno wandino Vande uya buda pamira Tira nondi ratiza Ndi musiye di nenge chinamira Ndiro gafa Haiwari menyasha Ndiro gafa Ndino ilwombera senge mukuwasha Ukangofunga aunacha unogona ndiyo nano yekutanga murwendo rwekuzviparadza ndikangoona zvare mandinomira pamira ndopa ndati icha kuna kana anochiparadza ndiwo ushingi hunodiwa mukurarama haikona kumirira kusimbiswa nehama ipa wasiva kuti hope hadzina ndimati kanotsvaka towana wane muno wandino believe ande uya buda pamira tira nondiratidza ndimusiye ndinenge chinamira ndiro gafa Nyasha Ndiro gafa Ndino ilwombera senge mukuwasha Wane muno wandino believe Ande uya buda pamira Tira nondiratidza ndimusiye ndinenge chinamira Ndiro gafa Haiwari nenyasha Ndiro gafa Ndino ilwombera senge mukuwasha Buda pamira
Gaffa, Gaffa, Gaffa,
Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa, Gaffa,